Mutongi wedare pamusoro vachine mbiri bhunu vabhadharisa vaFelix Matsinde vaworship Dumba navaMeshuli Chuma mazana mashanu emadhora pamunhu semari yechibatiso. Vatiwo vatava nemupofu avo vari kupomerwa imwe mhosva yechipiri yekuve nepfuti isina rezinesi vabhadhari chiuru chemadhora semari yechibatiso. Rimwe remagweta evana ava vaChris Mike vati mutongo wanhasi unosunungura vana ava kubva mutirongo uye nyaya yavo ichatongwa kudarira magistrate vachibva kudzimba dzavo.
Mutongi wekumagistrates court akanga ati havana kukodzera kuti vange vachipiwa bail, asi mutongi wedare guru azoti aongorora nyaya iyi aona kuti vose vari vana vakakodzera kuti vapuhwe mukana wekuti vatongwe vachibva kumba.
Kunze kwemari yechibatiso, vana ava vanzi vagare pakero dzavakanyoresa kumapurisa, vanziwo vasiye magwaro avo ekufambisa kudare iri pamwe nekumhanyara kumapurisa Law and Order paHarare Central kamwe pasvondo. Vanhu ava vakasungwa pamwe negweta rinorwira kodzero dzevanhu amai Beatrice Mutetwa avo vakabhadhariswawo mari yechibatiso nemusi wemuvhuro. Vanhu ava vainge vanyimwa mukana wekubvisa mari yechibatiso nedare ramagistrate richiti vaigona kutiza nyaya isati yatongwa sezvo mhosva yavari kupomerwa iri hombe, asi vabhunu vati zvikonzero zvakapiwa namagistrate amai Marehwana Zvogofa pavakanyima varume ava mukana wekubhadhara mari yechibatiso zvainge zvisina kuti tsvikiti, ndosaka vaisa mutongo uyu padivi. Zvichakadai, mumiriri weUNAIDS muZimbabwe amai Titiana Shomolina vati Zimbabwe inogona kupedza dambudziko rechirwere cheshura matongo kana ikashandisa zvakanaka mari dzairi kubatsirwa nadzo pasi pechirongwa cheGlobal Fund pamwe neiyo iri kuunganidza nemutoro weHIV AIDS kana kuti AIDS Levy. Vachitaura nevatori venhaume Harare nhasi, amai Shomolina vati Zimbabwe iyo iri kutarisirwa kupiwa neGlobal Fund mazana matatu ane gumi emamiriyoni emadhora ekurwisana neHIV AIDS pamwe nechirwere cherurindi mumakore matatu anotevera inofanirwa kushandisa zvine mwero mari iyi. Amai Shomolina vati kupiwa mari yakawanda kuri kuitwa Zimbabwe kunoratidza kuti masangano anobatsira ane chivimbo nemashandisirwo ari kuitwa mari idzi neZimbabwe.
This is recognition of the country's ability to deliver on its commitment. And this is very important. I think as Zimbabweans, you should be very proud, but you should also remember that being very proud means you need to work harder. You need to work harder. It's not just coming and we are now celebrating. No, because every dollar of this 310 million, it needs to be put to a very good use for people. And this means we are all to work to change what needs to be changed, to sustain what needs to be sustained, and to introduce what needs to be introduced.
Vave kupindura mvunzo wekuti sangano ravo ringabatsira sei mukurwisana nechirwere cheHIV AIDS muzvikoro zvikuru. Amai Shomolina vati chinodiwa kuti vana vemuzvikoro zvese vapiwe mari nezvese zvavanoda kuitira kuti vasaite zvepabonde kuti vatsvage mari yechikafu nembatya. Zimbabwe inyika inoyemurwa pasi rose nekuda kwechirongwa cheAIDS Levy iyo inoshandiswa mukurwisana neHIV AIDS. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.